Mumashoko avo pachitiko ichi chaitirwa pamusika wefodya weTSF vachiwenga vati fodya yakakosha chose uye hurumende yavo ichatsigira kurimwa kwefodya senzira yekuvandudza upfumi pamwe nekusimudzira magariro evanhu munyika. Vati fodya inounza mari yekunze yakawanda sezvo zvikamu makumi mapfumbamwe nesere kubva muzana zvefodya yese inorimwa munyika ichitengwa nenyika dzekunze. Nekuda kwaizvozvo vachiwenga vati hurumende ichatangawo kutsigira kurimwa kwefodya pasi pechirongwa chayo checommand agriculture, apo varimi vanopiwa mbeu, fertilizer, mishonga nezvimwe vozobhadhara kana vachinge vatengesa zvirimwa zvavo. Pari zvino makambani akazvimirira ndiwo anotsigira zvikamu makumi masere nezviviri zvevarimi vefodya nembeu, fertilizer nezvimwe. Chirongwa checommand agriculture chavewo kusanganisira varimi vemombe, gorosi, hove nezvimwe. Pavhurwa musika mutengo wepamusorosoro wange uri pa$4.99 per kilogram, kwozotiwo mutengo wepasi wange uri pa$1.34 per kilogram imwe chete. Amai Tsitsi Nyirenda avo vanorima vari kugoromonzi vaudza Studio 7 kuti vafara nemutengo wanhasi.
Tarisiro yedu yemwaka uno ndeyekuti payatangira ikaramba yakamentena ipapo ichienda mberi, tinozvitenda chaizvo. Zvinoreva kuti agriculture yedu yakubudirira, nekuti tobhako ndiyo inobva foresi yakawanda. Saka zvinhu zvedu zvinotanga kuita sei kuti famira mune zvakanaka.
VaBezel Zenda vekutengwe kukaroi vanotiwo vafadzwa nemutengo wanhasi.
Pavhurwa musika nhasi ndafara nawo, praise yacho yakanaka.
Mumwe murimi amai Batsirai Handiseni vaudza Studio 7 kuti mutengo wanhasi wakanaka uye vanotarisira mutengo wakakwira kune vaya vanenge vaine fodya yakanaka.
Mutengo uri tengo wafodya wavataura uri raiti kana fodya yakanaka, asi kana fodya isina kunaka haina kodzero kuti ingaite $6 nekuti inenge yakashata. Saka fodya ikabikwa zvakanaka inokupawo mari zvakanaka.
Sachigaro wekambani yehurumende inoona nezvekutengeswa kwefodya yeTobacco Industries Marketing Board TIMB amai Monica Chinamasa vakurudzira varimi kuti vazvibate pamusika kwete kuratidzira kana vachinge vasina kufara.
Kana paine zvemusina kunzwisisa zvekusvetuka svetuka pamusoro pemabhero, izvozvo ndo zvinhu zvatisingadi. Tinawo vanhu vamunofanira kundoona kana muine zviri kukunetsai kana kuti zvamusiri kunzwisisa. Any party not happy should make full use of TIMB officials present at all selling points.
Amai Chinamasa vati uwandu hwevarimi vefodya hwakwira nezvikamu 43 kubva muzana kusvika pa118,549. Vakurudzira varimi kuti vatevedze zvavanoudzwa namadhumeni kuti vawane goro rakanaka nemari yakawanda apo vanotengesa fodya yavo. Pane misika mitatu yefodya inoti TSF, Boka nePremium. Makambani anotenga fodya akazvimirira kana kuti macontract buyers achatanga kutenga fodya mangwana. Zvinotarisirwa kuti pachatengeswa makirogiramu efodya anodarika ma$200,000 mwaka uno, izvo zvichaunza mari yekunze inodarika ma$500,000 emadhora. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.